Sports.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 6, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishi vanotongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri. Uwandu hwevasungwa vari kubatwa neCOVID-19 woramba uchikwira mumajeri. Mwaka wekutengeswa kwefodya wotarisirwa kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki meMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga pamwe nekuramba kusungwa nemapurisa. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare amai Judith Taruvinga vatura mutongo kuti vaharuzivishe vapike kwemakore maviri pamhosva yekutanga yekunzi vakakurudzira mhirizhonga asi vasendeka mwedzi gumi parutivi sezvo akakarike kutanga vaharuzivishe vachibatwa nemhosva. Pamhosva yechipiri yekunzi vaharuzivishe vairamba kusungwa pavakapara mhosva yekutanga, amai Taruvinga vati vaharuzivishe vagare mujeri kwegore asi vasendeka mwedzi mitanhatu parutivi. Amai Taruvinga vati nguva yavatara kuti vaharuzivishe vapike pamhosva dzose dziri mbiri ichange ichifambirana, saka nokudaro vati vaharuzivishe vachapika mwedzi gumi nemina. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 vakakomberedzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo achivamanikidza kupinda motokari yavo, ayo anga achivarambidza zvakare kutaura nevatori venhau kuti havana kufara nemutongo watorwa nedare.
Zvanzi Mako atongerwa mutongo wekuti anopinda mujeri. Saka hanzi 14 months ari mujeri. 14 months dzino exclude dziri suspended. Saka he's been given a custodial sentence. No clear reasons were given as to why he can't do community service or be fined. These are very petty menial offenses.
Rimwe remagweta eMDC Alliance uye vari nhengo yebato iri vaJacob Mafume vati vachakwidza nyaya vaharuzivishe kudare repamusoro nechinangwa chekuti mutongo uyu usendekwe parutivi.
Inge magweta achaapila toona kuti zvinoita sei. Kune matare makuru. Matare makuru anokwanisa kuona nyaya iyi vokwanisa kuuya nemutongo unenge uri nani.
Vaharuzivishe vanonzi vakakurudzira vanotengesera mumigwagwa avo vaisungwa nemapurisa kuti vaite mhirizhonga pakati pedhorobha muHarare gore rapera, zvakazoita kuti mapurisa pamwe nemotokari yavo vatemwe nematombo nevanotengesera mumigwagwa ava. Zvinonziwo mapurisa paida kuvasunga, vaharuzivishe vakaramba kusungwa vakagara pasi, zvakazoita kuti mapurisa avatakure. Asi vaharuzivishe vakaudza dare paitongwa nyaya iyi kuti vaitobvawo mune imwe imba yekudyira iri muna First Street pavakaona mapurisa achisunga vanotengesera mumigwagwa. Mumwe mupurisa ndipo paakasvika kwavari akavatorera nhare mbozha yavo achiti tinokuzivai vanhu veMDC munonetsa. Vaharuzivishe vakatiwo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. zvichakadai paita bongozozo panze pedare mushure mekuturwa kwemutongo uyu apo mwemupurisa apomerwa mhosva yekubata zamu reimwe nhengo yeboka remadzimai reMDC Alliance amai Vongai Tome mapurisa paangaodzinga vanhu vose vanga vafambira nyaya pamatare zvaita kuti mapurisa nenhengo dzeMDC Alliance idzi vakandira nemakobvu nematete mapurisa azopedzera orova vanhu zvaita kuti nhengo dzeMDC Alliance idzi dziite rutsoka ndibereke dzichiita aziva kwake aziva kwake mumhirizhonga iyi pazosungwa amai Tome nomwe wechidiki anzi anonzi Ngoni Dzapfumba ukuwo mutori wenhau wekambani ye263 chat Samuel Takawira akakuvara ruoko mushure mekurohwa kwaitwa nemapurisa munyori mukuru musangano runomirira vatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association vaFilimon Jambaya vashora kurohwa kwaitwa Takawira nemapurisa vakakurudzira hurumende kuti ikoshese kodzero dzevatori venhau panguva yavanenge vachiita basa ravo
gava vachiremekedza vatapo venhau pavanenge vachiita mabasa avo izvi zvinoita vatapo venhau zvinobvumirwa nobumbiro remutemo kuti vange vari papi nepapi zvavo vachinge vachiita basa ravo asi tikazoona mapurisa mamwe aya anobatwa nemanyemwe kana kufarisa achiratura vatapo venhau atinonzwa kushushikana zvikuru
ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Runoona nezvekuchengetwa kwevasungwa mumajeri reZimbabwe Prison and Correctional Services kana kuti ZPCS raramba kuzivisa uwandu hwevasungwa vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika panguva iyo vanoriziva nezviri kuitika mumajeri vari kuti dambudziko reCOVID-19 ranetsa zvikuru majeri ari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weZPCS munyika vaPeter Chaparanganda avo vakanga vavimbisa kuti pauwandu hwevasungwa vane chirwere cheCOVID-19 vadududza nhasi vachiti tipiwe nachiremba mukuru wemajeri Dr. Evidence Gaka. VaChaparanganda varamba kutipa nhamba dzaDr. Gaka vachiti vanoda kutanga vataura navo asi vazodzima foni yavo vasati vachipa nhamba dzacho. Asi svondo rapera, Dr. Gaka vakaudza bepa nhau reHerald kuti vari kushushikana neuwandu hwevasungwa vari kubatwa mumajeri nechirwere cheCOVID-19 vachiti muchinhoyi vasungwa gumi nevatatu vainge vabatwa nechirwere ichi. Mutauriri weZPCS mudunhu reMashonal and West vaPeter Kondowe vati mumwe musungwa abatwa nechirwere cheCOVID-19 zvakwidza uwandu kusvika pagumi nevana.
They are 14 as of today vari 14 chet was stating ndo yakatiwa last time then nhasi pane one new case but testing is ongoing and my World Health Organization guidelines ndo atiri kutoshanda nawo. Testing is ongoing both kuma officers nema inmates.
Kunyange nzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinhoyi iine vasungwa gumi nevana vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vashandi vepo vanoti uwandu uhu hunogona kunge huri pamusoro sezvo manhamba evasungwa vanenge vabatwa nechirwere ichi asingaziviswe kune vashandi vose. Kusaburiswa kwemanhamba kunonzi kwakamboita kuti vamwe vashandi varambe kukwira motokari imwe chete nevasungwa kuenda kumatare edzimhosva vachiti vanofamba netsoka sezvo pari pedyo vachityira kutapurirana chirwere cheCOVID-19. Asi zvinonzi vakazokwira motokari imwe chete mushure mekunge vashandi vayambirwa kuti vakatizwa nevasungwa vachaiswa panguva yakaoma. VaKondowe vanoti vanofunga kuti uwandu hwevasungwa vari kubatwa nechirwere ichi hwakawanda muchinhoyi nekuda kwekuti matare edzimhosva ekukaroi akambovharwa vasungwa vakawanda vakaendeswa kuchinhoyi.
Karoi koti yakatombovhara from Karoi chinhoi vese vaiuya papi pachinhoi.
Panyaya yenhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vaKondowe vati vasungwa vanochengetedza vasungwa pamwe nemhuri dzavo vanosvika makumi mashanu nevana vakabayiwa nhomba pazororo reEaster chete. Pajeri remuti murefu rekumasvingo zvinonzi kune vasungwa makumi manomwe nevasere vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 masvondo maviri apfuura. Zvinonzi mujeri rerimandi maHarare vasungwa vakawanda vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 zvekuti vaimbove meya weguta reHarare vaJacob Mafume vakabatwa chirwere ichi pavakambosungwa vakaendeswa kurimandi mwedzi mishoma yapfuura. Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation vaEdson Chota vati vari kushushikana nevasungwa vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 vachiti hurumende inofanirwa kubudisa vamwe vasungwa sezvayakavimbisa. Izvi zvinotsigirwa nevaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, avo vanoti vasungwa vanopara mhosva diki vanofanirwa kubhadhariswa faindi uye kuti vasungwa vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Vanhu vari mumaprisons edu vakawandisa kudarika kapasiti yemaprisons edu. Chatinokurumidza hurumende kuti iite ndechekuti ngavareduse namba yevanhu vari mumaprisons. Vanhu vanoti mhosva tudiki diki ngavapiwe community service nedzimwe mhando dzokuvaranga dzisiri dzokuvaisa muprison.
Hurumende yakazivisa kuti pane vasungwa vanosvika zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 mumajeri anofanirwa kunge aine vasungwa zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000. Tatadza kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambe Ziyambe kuti tinzwe kuti danho rehurumende rekudzikisa uwandu hwevasungwa mumajeri richaitwa riini. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mwaka wekutengeswa kwefodya uri kutarisirwa kutanga mangwana misika yefodya yechivhura. Ukuwo varimi vachiti vanotarisira mutengo unovagutsa pamwe nekuti vazokwanisawo kugadzirira kudzoka mumunda mwaka unotevera. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union uye vari murimi kumacheke, amai maive PGT, vanoti mwaka nemwaka varimi vanenge vachingochema chema nemutengo unozotengwa nawo fodya yavo, izvo zvinozoita kuti vakundikane kudzora mari dzavanenge vashandisa uye kutengawo zvikwanisiro zvekuzorima nazvo mwaka unotevera. Amai Jiti vanoti nekuda kwekunaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, vanotarisira gohwo rakanaka richazopa varimi mutengo wakanaka. Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vanoti mwaka uno varimi vefodya vachawana zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvemari dzavo iri mari yekunze, uye zvikamu makumi mana kubva muzana ari maRTGS. Mashoko ava Masuka aya anouya apo varimi vefodya vanga vasiri kuziva kuti vachabhadharwa sei mukutengeswa kwefodya gore rino, uko kuri kutarisirwa kuvhurwa mangwana. Mutevedzeri wavamasuka vaVangelis Haritatos Svondo Rapera vakaudza bepanhau reHerald kuti bazi ravo rakanga ragutsikana negadziriro yemisika yefodya uye kutevera kwavo mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Jiti pamusoro penyaya iyi.
Varimi vagara vachingochema chema gore negore pamusana pechekutanga mari pakupuhwa mari dzavo kuti vanopuhwa pesendeji yakaita sei. Chishuviro chedu chekuti dai varimi vapuhwawo maUS dollars avo, nokuti ndo pane nyaya zhinji ipapo, nokuti zvizhinji zviri kutengwa navarimi vari kutenga namaUS dollars kana kuti unopegwa wopuhwa price yemaRTGS kazhinji kacho inenge yakapegwa neRPZ ende varimi vanopuhwa mari inenge iri shoma. Sezvakaita gore rakapera varimi vakapuhwa mari yakanga iri shoma shoma, asi zvinhu zvakazokwira dhora rikadonha kusvika kuma 80 something dollars pa $1, asi varimi vakanga vapuhwa mari isingakwani kuti vakwanise kudzokera zvakare. Saka chishuviro chedu chekuti dai hurumende yatarisawo ipapo. Saka chishuviro chedu chekuti kana varimi vakatengesa fodya yavo namaUS dollars ngavapiwe maUS dollars avo ese akakwana, uye kumabhengi vanhu vasaende kumabhengi, varimi voenda kumabhengi vanosvika oshayiwa mari dzavo. Chishuviro chedu chekuti murimi kana achinge atengesa whatever mari yaanenge atengesa ngaapuwewo mari inoratidzikawo kuti at least anokwanisa kunoitawo maprojects ake kana kuinvestawo kufamu kwake kana kutengawo mainputs ake egore rinotevera.
Imi sesangano matanho apa amakatorawo ekudzivirira varimi kubva kumatambudziko ese amataura.
Tinotaura dialogue inenge iripo pakati pedu isusu varimi neRBZ nehurumende, but kuti zvizotambirwa ndopanenge pane dambudziko hombe. Havazokwanisi kugamuchira zvinenge zvitaurwa nezvichemo zvinenge zvitaurwa navarimi.
Rimwe dambudziko amaijiti rinotaurwa nevarimi inyaya yecontract farming, yekuti vanenge vachishanda pakurima nemakambani. Vazhinji vanozochema kuti mari zhinji inobva yangoenda kumakambani ivo vasara vasina cheuviri. Zvii zvamungataura ipapo?
Ndizvozvo chaizvo. Dambudziko nderekuti contract company inenge yakakontrakta murimi ndiyo zvekare inenge ichitenga fodya yacho, ndiyo zvekare inenge ichipega mutengo wefodya iwoyo. Saka tinoona kuti kazhinji kacho pane kakudzvanyirirwa kanoitwa kumurimi, nokuti kambani iyoyo haingakupi mari inoenderana nezvaunenge uchiita, plus kazhinji kacho havatarise kuti waspenda mari. Zvekare dambudziko ratiri kuona rimwe rinenge riri kuitika nderekuti murimi anenge achinzi murimi mudiki anopuwa mari yechikwereti inenge iri pasipasi, zvichizokonzera kuti zvaanoshandisa kuti agozowana guhu rakanaka zvizoenderani. Asi macommercial farmers vanopuwa mari inenge iri pamusoro, wozoproduzewo zvekare product yavo inenge yakanaka kupinda anenge ari murimi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union uye vari murimi kumacheke, amai mai vePGT vari parunhare kwakare kumacheke neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe chete kana kuti 11,000 vakatiza misha yavo muguta rePalma mudunhu reCabo Delgado kuMozambique kubva zvarwiswa dunhu iri nechikwata cheJihadist masvondo maviri apfuura. Vanhu vari kupotera muPemba muCabo Delgado vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zviri kutadza kubuda muPalma, uye vanhu vari kutiza mhirizhonga muMozambique vanonzi vari kurambidzwa kupinda muTanzania. Mutauriri weUnited Nations Refugee Agency vaBaba Baloch vanoti zvinhu zvinosuvisa kuti vanhu vari kutiza vachityira upenyu hwavo vari kurambidzwa kupinda mudzimwe nyika dziri pedyo navo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuzivisa kuti munhu wese ari muAmerica achange okwanisa kubayiwa nhomba kutanga musi wa19 kubvumbi masvondo maviri kubva nguva yakambenge yatarwa ya1 chivabvu, zvichitevera kuwanikwa nyore kwenhomba nhatu dzekudzivirira chirwere checovid-19 muAmerica. VaBiden vakanga vazivisa svondo rapera kuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvemunhu wese abva zera achange obayiwa nhomba, asi nhasi vati munhu wese abva zera anenge okwanisa kubayiwa nhomba kutanga musi wa19 kubvumbi. Ongororo dziri kuitwa muAmerica dziri kuratidza kuti zvikamu makumi maviri kubva muzana havisi kuda kubayiwa nhomba. Vamwe vavo vanoti kubayiwa nhomba hakuna zvakunovabatsira, uye nhomba idzi dzinogona kuvhiringa utano hwevamwe pamberi. Asi huwandu hwevanhu vari kupikisa chirongwa chekubaya nhomba huri kudzikira zvikuru, sezvo vanhu vakawanda vabayiwa nhomba pasina anovhiringirwa utano hwake. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kukwidzwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari neZimbabwe Energy and Regulatory Authority kana kuti ZERA kuchapa kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanya. ZERA inoti kunyange yatara mitengo, vanotengesa mumagaraji havafaniri kuidhurisa zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
GlobalPetrolPrices.com, iyo inoongorora mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari pasi rose, inoti muAfrica Zimbabwe iri pachidanho chechipiri kubva kuSenegal pakudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Nyanzvi dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yokwira kwemafuta aya chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga.
Mafuta edzimotikari akwira kubva pa $30 rekuAmerica kuenda pa $34 parita rimwe chete kana kuti $13 pamari yemuno muZimbabwe. Tine ichitarisira kuti mafuta emuno anenge ane chikamu cheshuga inogadzigwa muno iyo inonzi ethanol inoiswa mukati imomo zvinenge zvichiita kuti achipe. Zimbabwe ndo yave nemafuta ave kudhurisisa mukati medunhu rekuzasi kweAfrica iro rinozivikanwa nekuti SADC region. Dzimwe nyika dzedunhu rino dzinounzawo mafuta kubva kunze zvakaita sezvinoita Zimbabwe. Dzine mapraisi anoti South Africa inenge riri $0.07 rekuAmerica, Zambia $0.97 padhora rekuAmerica, Botswana $0.73 rekuAmerica, Namibia $0.85 per dollar kwa America, Mozambique $0.90 per dollar kwa America rimwe chete iroro. Zambia ne Botswana zvikuru sei dzinowana mafuta kubuditsira ne pipeline yemuno uyewo dzinotakura mafuta aya kwenzendo refu kudarika Zimbabwe asi dzine mutengo uri pasi peZimbabwe.
Vayambirawo kuti
nekuda kwokwira kwemutengo yemafuta edzimotikari mitengo yechikafu nezvimwe zvakasiyana siyana munyika kuru sei zvinogadzirwa muno zvinokwirawo zvekare izvo zvinoita kuti mari yemuno ishaye simba kana kuti irambe ichishaya simba. Hurumende inoti kukwira uku kunokonzereswa nekukwira kwemafuta pasi rose asi tinoonawo kuti panodzika mafuta aya pasi rose aya anonzi maglobal prices kana maworld prices kubva paanenge ari achienda pasi mafuta emuno haadzike mutengo. Chinoita kuti mafuta emuno adhure mitero yakaita kunge import duty, zinara road levy, carbon tax uye mari dzekudzosera zvikwereti izvo zvinova zviri pamusoro kudarika dzimwe nyika. Hurumende yemuno yakarerukirirwawo nekutora mitero pamafuta edzimota kudarika imwe mitero yese inenge iripo izvo zvinova zvinoita kuti varambe vachikwidza mitero pamafuta edzimota.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Tikuona kuti kukwira kwemafuta iyo zvino iyo mawages asina kukwira zvichato konzeresa kuti mitengo yezvinhu ichinje ivo vashandi vasina kumbowana mari.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotiwo
izvi zvinokonzera kukwira kweyatinoti inflation nokuti kana vanhu vese vachiita pass on macost kune ari kukonsuma maservice avo zvinoita kuti mitengo yezvinhu zvese ikwire. Gore rino fuel yakwira katatu. Izvi hazvisi kutiitira zvakanaka semabhizimisi. Tinofunga kuti dai mutengo wefuel waita stable.
Nyanzvi munyaya zvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti panofanira kudzamiswa pfungwa pasati pakwidzwa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari.
Vezera vanofanira kunyatsotarisiswa kuti zvimwe zvavari kuita vari kuzviongorora here zvine udzamu kuti zvinozosvika kupi zvinokonzeresa chii. Nekuti chayeuka mwedzi mitatu yadarika mitengo yezvimwe zvomastori zvakatanga kukwira zvakare zvichinge zvatangira kukukwidzwa kudiesel nepetrol.
Asi vamuponda vatiwo Zimbabwe haisiriwo yoga nyika iri kukwidza mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari.
Izvozvi tikaona kuSouth Africa mapraisi efuel ari kunzi ari kukwirawo zvenext week. Saka this time kukwira kwazvaita tingangoti zvinhu zviri kuitika kwete muZimbabwe chete.
Mukuru wezera vaEddington Mazambani vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemutengo yekuunza mafuta aya munyika kana kuti free on board ndiko kuri kupawo kuti vawedzere mutero. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7, chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Masangano evechidiki ayo anoti ane zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvechirwere cheCOVID-19 ari kutenda bazi rezveutano achiti zvirongwa zvaro zvekudzivirira COVID-19 zviri kubatsira zvikuru veruzhinji. Mumwe ane maonero akadai ndiva Likani Muvamba vesangano replatform for youth and community development avaudza Mike wewe Studio 7 kuti chirongwa chakaparurwa nebazi rezveutano pamwe nekambani yeZimpost vhiki rapfuura chakanaka zvikuru asi nemaonero avo hurumende haisati yaita haisati yave ine zvirongwa zvakakwana zvinopa vanhu ruzivo nezvenhomba dziri kushandiswa munyika.
Chirongwa chiri kuitwa nehurumende chakanaka chaizvo. Tinochikurudzira, asi tinoshuvira kuti hurumende dai yawedzera dzidziso iri kupuwa vanhu ishoma zvakanyanya. Vanhu vakasara havasi kuziva zviri kuitika.
Nemaondere chirongwa chekupa vanhu ruzivo nezvenhomba chinofanirwa kubatwa sei kuitira kuti chishande nemazvo?
Dzidziso inoda kufambirwa mudzimba muchishandisa mutauro unotaurwa zuva nezuva nevagari venzvimbo yamunenge muri kuinda musi wacho iwoyo. Hurumende dai yawedzera, asi ichinyanya kushandisa isu vemasangano akazvimirira ega nevakuru venharaunda vanosanganisira madzimutape, makanzela naMP, nekuti tisu tinenge tichiswera nevanhu ava.
Pakatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba, vazhinji vanga vachitya kutora nhomba vachiti havana ruzivo. Tichitarisa kuti nhamba yevanhu vari kutora nhomba muri kuendera mberi ichikwira zuva nezuva, mungati vanhu havachatye here kutora nhomba dziri munyika?
Manhamba ari kubayirwa ava kuwedzera. Pakutanga kuti vanhu vaingofunga kuti hazvinhu zvinongoitika kuna Harare, zvinhu zvinongoitika kuna Bulawayo, because ukatarisa mastatistics mazhinji aiwa nikwa waenzwa mastatistics eHarare, waenzwa mastatistics eBulawayo, waenzwa mastatistics ekwaMutare. Pai vanenge vashomanane dzekuti waenzwa kuti Chipinge, waenzwa kuti Mwenezi, waenzwa kuti Imali Party. Saka vanhu vaitora sekuti zvinhu zvekunze, ende vamwe vanhu vakafunga kuti zvinhu zvekunana China nekunana America uko nyika dzainyanya kubatwa. Saka kuchipinge kuno kuti because nebasa ora tinoita isusu ndikuona kuti iranyanya kubatsira zvakanyanya. Kunyanzi hadzo dzimwe dzenguva tinosanganawo neimwe mvunzo yakaoma inenge ichinetsa kupindura nekuda kwezvitendero zvinoenda kuvanhu zvakasiyana siyana. Asi nekuti vanhu vamunogara navo, vamunotaura navo zuva nezuva, vanhu vanokunzwisisai uye vanhu vanenge vachikuvimbai, saka vanopedzisira vakutonzwisisa. Uyezve chimwe chiri kuita kuti manhamba aramba achiwedzera inyaya yekuti kubva pakalonjwa the first vaccine, pakabayirwa vice president, kusvika pari nhasi hapana munhu ari kumbonzi afa nekuda kwenhomba yeCOVID-19. Ndezvimwe izvozvo zvezvinhu zviri kukonzeresawo kuti vanhu vange vachifarira kuti vabayirwe. Hurumende ikaitawo dzidziso iyoyo inogona kubatsira vanhu, uye the trust builds kubva mukutaurirana. Saka mukaita zvokuvandirana zvokuti anenge akanyarara uye nechinhu chake ndokubayira, uyo unyararawo, vanhu vazhinji vanobva vadini varamba kubayirwa.
Vanga vari vaLikani Muvhamba, nhengo yesangano rePlatform for Youth and Community Development, vachitaura vari parunare vari kuchipinge naMike Wewe Studio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zviri kubatsira vanhu nekuvapa ruzivo nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19, pamwe nechirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere ichi. Muri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Rekande wenzere data niki baita kadwata ndaka kaona pa Instagram.
Chevechidiki cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki takatarisa dambudziko reCOVID-19. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nengwe MDC Alliance vamakomborero haruzivishi vanotongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri. Huwandu hwevasungwa vari kubatwa necovid-19 mumajeri horamba huchikwira. Mwaka wekutengeswa kwefodya wotarisirwa kutanga mangwana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti mune usiku hwakanaka.